takavhura inonzi GoFundMe. Zvainoita ndezvekuti vanhu vanokwanisa kukanda mari kureva kwavari, vanongoenda ipapo kanda mari kubva mumagazi avo. Mari yese inenge ichionekwa, inenge iri pajekerere kuti vapinda mari yakati. Vanoda vanoisa mazita avo kuti yabva kuna nhingi. Vamwewo ndo vanoti aisa hatidi kuti mazita edu azikamwe, saka inongoitawo kuti vaite anonymous. Asi mari dzese dzinenge dziri pajekerere ipapo, saka munotoona mari dzamunenge makanda. Isusu tinozotora mari iya tochizonoitisa zvinhu kuZimbabwe. KuZimbabwe kwacho tine EcoCash patiri kuti vanhu vakande. PaEcoCash apa namba dzacho 2637770783878 ndopatiri kuti vanhu vakande. Mari dzose idzodzodzo tinenge tichizotaridza vanhu kuti mari dzakapinda ndedzidzi. Mashandisiro atakaita ndeizvi, takatenga mishonga iyi tikaona vanhu vakadai ava.
Tinoona kuti maparura chirongwa icho chekubatsira vanhu nhasi kuBulawayo, mungatiudza kuti kwafamba sei?
Nhasi tanga tiri kuBulawayo kuCaudry Park. Vanhu vauya takatinonokei kushambadza, nekuti tine zvakawanda zvona tiri kuedza kuona kuti ndeapi madhokotera angadaro ari kukwanisa kuuya kuzoshanda nesu. Saka takatinonokei kuizisa shoko iri. Asi nhasi taona vanhu vanosvika, kumafo vanga vava kusvika kuma57. Saka tinoexpekta kuti mangwana vachange vakati wandeiwo, nekuti tichange tiri paCaudry Park apa kubva nhasi kusvika musi weSaturday. Saka tinoexpektawo kuti vanhu vachange vachiuya vakawandawo, vanenge vangokwanisa, kana pane vanenge vane maprescription avakapiwa havasiri kukwanisa kubhadhara. Tinongoonawo kuti ndezvipi zvatinokwanisa kuita kana mari dzacho dziripo. Kana pasinawo hapanawo zvatingakwanisa kuita, asi tinongoonawo kuti tingaita sei.
Muri kusarudza sei varwere vachazenge vachionekwa pakirinika apa?
Nekuti mari yatinayeko zvino ishoma. Tiri kunyanya kutarisa vana vanenge vari pasi pemakore 10 nevabereki vari pamusoro pemakore 60. Kana pane vanenge vachida kuitwa mamedical check up ipapo, ngavauye zvavo. Kana pane vangadaro vane maconditions avo avanaona kudhara, vanga vachifanira kunge vachinoonekwa nana chiremba sekunotariswa kunzi BP raka yakamira sei, ngavauye zvekare tinovaona.
Muri kubatsirwa navana chiremba vakaita sei, uye munoda mvumo here yehurumende kuti munge muchiwana pamunoshandira?
Munongoziva kuti zvinhu zvehurumende zvinonetsa, kuti zvine bureaucracy yakawanda. Kana tikakumbira nhasi tinogona kuzonzi pamwe maukwanisa kuzoshanda 2 years kubva nhasi. Saka zvatakaita isu takati tichashanda nemadhokotera agara aripo, vagara vaine nzvimbo dzavo dzavanadzo dzakagara dzichinzi idzi ndo dzokuonekera vanhu. Saka izvozvo hazvinei nekuti hurumende yatibvumira here kauti kwenhu, kuti yakabvumira kare izvozvo. Then patichange takupinda mumaruwa tichaedza futi kushanda nemarural clinics